zvinoratidza kuti maitirwo anoita politics dzemuZimbabwe haana kumira zvakanaka. Zita rinofanirwa kuremekedzwa. Handioni kuti vamonzora kana vachida kuti vanoshandisa zita reMDC Alliance. Kochavashora chii kuMDCT nekuti ndiwo zita ravakashandisa vachipukidza Mike Kupe. Ndiwo zita rakashandiswa necourt vachipiwa nhumbi dzeMDC Alliance. Ndevangogara kakuruzhowa rwavo kana kudanga kwavo kuitira kuti vasakanganisa maitirwo anoitwa sarudzo makore anoteera. Ndofunga kuti inini zvinongoratidza kuti mamiriro akaita politics matongero enyika emuZimbabwe anoda kuti agadziriswe.
Vadzikiti, munoti nenyaya iyo yekuti MDCT inoti inogona kupinda musarudzo dza2023 seMDC Alliance?
Chandinoda kuti nditsanangure pamusoro pechiitiko ichi chinotiratidza toga isusu kuti makakatanwa aya ari kubva pamudzi chaiwo chaiwo wemusangano wavo wavanoti MDC. Kuti uzoita masene mazoitika yakanga yatova personalization yemusangano after paita madivisions anga ripo nevekwanwe vachienda kwavo vega vakuzitiwo MDC nwe vanoti green havachizonziwo MDC tangira for purposes of election. But as long as it is a purposes of relation, because the Nangara was there on Sangana Wanju, two ya Panedam Ziko, Ura Zitka, Makatan Wari, Makatan Wapa, and Doctor Mbapu, from Sangapoti, Mata, Mosha, Akatunga, Mera, Sangana Wem, DCT. So I was Zikan of Sangana Wem, DCT, Wakunga Miriwa, Dava, Douglas Munzora. After Vita Congress, Evagaita, Vajisuku, Sangana, Mekupi, Nevamo. Saka zvazvinoreva in short ndezvekuti ava yese vane claim to the name MDCT iri legal. Saka zvairipo claim iyoyo zvinongotiratidza zvega kuti makakatanwa avo ekuti MDCT zvinozivikanwa kunzi it's part of the alliance agreement yakanga iripo yakasanana navatangira yakausaina navachamisa the alliance agreement. It was signed by vatangira. Saka ava zveshuwa at law vane ma rights to the name MDC Alliance because they are saying one MDCT, not MDC Chawya, kana kuti MDCT ndandu wonga itawa yakumbere. Saka zvichiva kuti ma rights iwaya ndo anova simba kuti vanga vachitaura zvavari kutaura izvi. Asi toona isusu kuti alright zvakadaro zvinotiratidza kuti kudii, zvinongotiratidza to the basic foundation yekuti mapato mairi aya haasi kuda kubva pane zera kuti MDC. Nyaya yekuti vanongoita kuhwanda nyaya yekuti brand yekudii. But chiri pachena ndechekuti ndochinhu chavakapuiwa ndochinhu chakavakwa nefoundation yavo vachisedza mawhite farmers.
Vangwenya, munoti
kuva nhengo yemubatanidzwa wemapati remaalliance hazviri kuti ndiwe bato racho. Saka mualliance muna mapati manomwe 7, rimwe racho riri MDCT. Saka zvigone kuti munhu ozviti iye nekuti ndiye anotungamira MDCT. Haungati uri captain kudynamos wopinda munational team wouturi captain munational team. Zvinoratidza kuti chikoro chatinoenda vajova chake chakasiyana. Aiwa, nokuti ZANUPF inokwanisa kunge ichivabvumira kushandisa zita racho nekuti tiri mupolitical jungle yeZANUPF. Mune dzimwe nyika hazviite kuti wambokukwidza uri MDCT wozozviti uda kukwigidza seMDC Alliance. Saka ndofunga zvangonaka kuti vanga vachingopiwa zita racho vachamisa nenhengo dzavo voona zvokuita.
Vadzikiti, munoti nenyaya yekuti ZANUPF ndo iri kukonzera nyonga nyonga iyi?
Makakatano aya handione sekunge ZANUPF ine chekuita nemakakatano aya. Makakatano aya anotangira ipo panoappointwa two vice president navatangira. Saka handioni panopinda ZANUPF ipapo. Tikataona zvakare kuti kwakaitika violence kuri kurwa vatangirai vamwe vazopinda through mabased o eviolence iwayo. Saka zvinenge zvichitongotiratidza zvoga kuti machallenges there nothing to do with ZANUPF but the akanga ari mapower struggles ekuratidzana masimba muMDCT imomo. Saka tikazozviongorora netsvagurudzo yakanaka tinoona isusu kuti hapana patingaposhera ruoko kuZANUPF.